manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kwa tereri, tinosangana zvakare manira nasi, uri musi wemuvhuro, ndira 27, 2020. Makateerera kustudio 7, nepenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa nestudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nyaya iri kupomerwa vaJob Scala yekuda kubvisa mutungamiri wenyika pachigaro yombosendekwa parutivi. Vakawanda munyika votarisana nenzara inotyisa uye Studio 7 iri kutanga kutarisa zvakadzama dambudziko iri kutanga nhasi. Vakawanda pasi rose vochema mutambi webasketball Kobe Bryant akashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri tichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kutongwa kwemutedzeri wasachigaro webato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaJob Scala avari kupomerwa mhosva yekuda kubvisa nechisimba mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kwatadza kutanga nhasi sezvanga zvakatarisirwa zvichinzi mutongi wedare repamusoro remasvingo anofanira kutonga nyaya iyi ange asipo. Godfrey Mtimba anotipa zvizere.
Gweta ravasikala vaJeremiah Bhamu vaudza vatori venhau kuti mutongi wenyaya iyi vagarai nesu mawadze vari kutarisirwa kuzonzwa nyaya iyi musi wa3 kukadzi.
VaJob Scala vari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende yavamunangagwa zvisiri pamutemo. Nyaya haina kuzofambira mberi nokuda kwekuti mutongi anofanira kunge achitonga nyaya iyi anga asipo, saka yanzi ichazoitwa svondo rinotevera paachange adzoka.
Hurumende inoti muwedzi wachikumi gore rapera vasikala vakaudza vatsigiri vebato ravo kubhikita kuti vanoda kubvisa vamunangagwa nechisimba sarudzo dzinotevera dzisati dzasvika. Asi vasikala vari kuramba mhosva iyi vatsigiri veMDC vakawanda zvikuru vange vauya kudare iri. Mune imwewo nyaya vamwe vemasangano anorwira kodzero dzevanhu nhasi vashoropodza hurumende pamwe nebato reZANPF nekuda kuvandudza bumbiro remutemo renyika rechimbi chimbi risati ratanga kunyatsoshanda kwemakore akawanda. Vemasangano aya vanoti chinangwa ndechekuda kupa mutungamiri wenyika masimba akawandisa. Amai Nyunyutai Mudzingwa vesangano rinomirira vasingaoni reZimbabwe Association of Visually Handicapped vanoti kuwandudzwa kwebemburo iuku hakusi kubva muzido zevanhu.
Maamendments were not asked for by the public. Ndozviri kutishamisa kuti sosi yekuti a constitution iamendwe ndeipi sosi yacho hatina kunyatsokuona kuti sosi yacho ndei.
Dare remakurukota yenyika rakatambira kuti bumbiro remutemo revandudzwe nezvikamu zvinosvika 14 zvizhinji zvichiwedzerwa mutungamiriri wenyika masimba. Zvimwe zvikamu zviri kuwirirana nevemasangano aya zvinosanganisira chikamu 161 chinoda kupa simba kusangano rinoitisa sarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuti ritare miganhu yenzvimbo dzinovhoterwa. Izvi zvaitwa nebazi reZimstat rinoverenga vanhu makore 10 oga oga munyika. Amai Lucia Mazekesa, munyori wenango mudunhu remasvingo vanoti vanhu havavimbi neZEC saka ikapuwa simba iri zvinogona kukanganisa kuitwa kwesarudzo zvakanaka munyika.
Isu semasangano wakazvimirira tega tirikuona sokuti zvigoni nokuti iri bumbiro rakabva kuvanhu. Kana vane zvavari kuda zvavari kuda kugadzisa ngavadzokere kuvanhu nokuti bumbiro rakabva kuvanhu ende rakatenderana ngaritange zvakare rashanda. Zvekare ZEC tiri kunzwa kuti iri kuda kupuwa zvinhu zvokuita miganhu kana kuti delimitation yavanoti delimitation. Iri delimitation taiziva ichiitwa after census. Bati tinenge takuona sekuti vakutora basa vesensus saka kana vatopa ZEC which means vakutoda kumanipulata maelections.
Asi mutauriri weZANU-PF Masvingo varoona kuti ndava vanoti hapana chakaipa pakuvandudzwa kwebumbiro remutemo nebato rakakunda musarudzo zvine mutsindo.
Constitution inogadzirwa kuti ibatsire vanhu. Kana musangano uri kutonga seZANU-PF tikaona kuti service kutonga kwatoda kwakanaka kunotadziswa kuitwa kana tisina kugadzira rimwe divi repazi remutemo sevanhu vane majority muparamendi zvinotenderwa nomurawo kuti tigadzise kusvika kuti basa rifambire zvakanaka. Pane iyo yekuti tinoda kupa president masimba, vanopuwa masimba kangani, masimba vagara vanawo. Chinonetsa vanhu muZimbabwe masanctions, kwete simba rinoda kupuwa mukuru wenyika.
Bhiri rekuvandudzwa mutemo iri riri kuda kupa mutungamiri wenyika simba rekusadza vatedzere vavo pasina kuvhoterwa, uye vakuru vebasa mubazi rezvemitemo nematare edzimhosva muchuchisi wacho pasina kupindura mibvunzo paruzhinji nedare reparamende sezviripo. Gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi vanoti hapana chakaipa kuita izvi, asi vanopikisa vanoti uku kuda kupa masimba akawandisa mutungamiri wenyika izvo zvakarambwa nevanhu vakavhotera bumbiro iri muna 2013. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Nasi tiri kuparura chirongwa chiri kutarisa nyaya yenzara iyo yapfunya chisero kuti bwa munyika. Ko, chii chiri kukonzera nzara iyi, uye inganzi here yasvika panganzi hapana mukare akamboona? Masangano anoti reWorld Food Program uye reZimvac anoti vanhu vanoda kusvika mamiriyoni masere vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe. Ukuwo bazi reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rakabatana nereZimbabwe National Statistics Agency akaburitsawo gwaro rinoratidza kuti vana vanodarika zvikamu makumi manomwe kubva muzana vakatarisana nenzara muZimbabwe, uye vana vari kumaruwa vanodarika makumi manomwe nematanhatu kubva muzana havana chekudya. Nzvimbo dzine vana vakatarisana nedambudziko iri dzinosanganisira maShonaland Central, maNicaland neMatabeleland North. Tichitarisa mamiro ezvinhu aya, Zimbabwe haisati here yasvika pakuti vanhu vakawanda vanogona kufa nenzara kana kuti inganzi famine.
It's not a famine, at least not yet. As I mentioned, the more than 4 million people that WFP is seeking to support are either in crisis or emergency food insecurity. On the so-called IPC scale, and the IPC is a measure of food insecurity, on that scale, crisis and emergency are categories 3 and 4. Category 5 is famine. As I say, we are not there.
Nzara iyi haisati yasvika pekuti vanhu vave kufa vakawanda, asi inogona kusvika ikasagadziriswa.
Mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muWFP kuchamhembe kweAfrica vaGerald Book vanoti nyaya yechikafu ikasagadziriswa nechimbi-chimbi vanhu vanogona kuenda kwamupfigani yebwe. Nyanzvi munyaya dzezvekudya dzinoti kusamira zvakanaka kwekunze uye kutadza kutungamira munyaya dzezvematongerwo enyika ndizvo zvinokonzera kuti vanhu vafe nenzara pasi rose. Vakanzvera magwaro enhoroondo vanoti nzara yekutanga pasi rose yakauraya vanhu vakawanda yakanyorwa munhoroondo yakatanga kuRome muna 441 BC. Dzimwe nyika dzakaita nzara dzakauraya vanhu vakawanda dzinosanganisira North Korea kubva muna 1994 kusvika muna 1998, apo vanhu mamiriyoni matatu vakafa. Kubva muna 1932 kusvika muna 1933 vanhu mamiriyoni gumi vakafa muSoviet Union. Kuchitiwo kuChina panzara inonzi Great Chinese Famine yekubva muna 1959 kusvika 1962 vanhu mamiriyoni makumi mana nevashanu vakafa, zvose izvi zvichikonzerwa nemitemo yehurumende yekutora minda ichisa pasi payo uye mafashamu emvura. MuZimbabwe chiri kupa kuti zvinhu zvinyanye kuita midigari inyaya yekuti upfumi hwenyika haunawo kumira zvakanaka. WFP inombopa vanhu mari yekugaisa chibage, asi mukuru wesangano iri muZimbabwe vaEd Rowe vanoti vakaregedza kupa vakawanda mari nekuda kwekushayikwa kwemari kubva kuReserve Bank of Zimbabwe. Mamwe masangano amira kupa rubatsiro rwemari anoti Red Cross uye Catholic Agents for Overseas Development. Asi gurukota rezvevashandi nemagariro akanaka evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vanoti hurumende ichiri kubatsira vanhu nemari zvikuru mumadhorobha. Mukuru weRed Cross kuchamhembe kweAfrica Dr. Michael Charles vanotiwo vanhu mamirioni makumi mana nemashanu vakatarisana nenzara munyika dzekuchamhembe kweAfrica. Vabook vanotendera nawo nemaonero aya vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti kuda kubatsira Zimbabwe kuti netsei.
Well, certainly it is the most significant and urgent food crisis in southern Africa at the moment. As you know, drought has become a
Ongu nzara iyi iri kukura munyika dzose dzekuchamhembe kweAfrica zvisati zvamboonekwa.
Hurumende inenge isiri kuzivawo pfumoro ibaya. Mamwe makurukota ehurumende anoti nyika iri mugwara uye hapana munhu anofane nzara. Asi svondo rapera gurukota rezvekurima vaPerenzi Shiri vakati nyika yasarwa nematani zviuru zana chete yechibage mudura mayo, kwete miriyoni yematani iri kutarisirwa. Chibage chasara ichi achipedzi mwedzi wose. Gore rapera sangano reWFP rakatiwo Zimbabwe yainge irikundikana kupa vanhu mamiriyoni matatu chikafu sezvayainge yavimbisa, kunyange hazvo vamavhima vakaramba mashoko aya. Sangano reIntergovernmental Panel on Climate Change rinotiwo nyika dzekuchamhembe kweAfrica dzatarisana nekuchinja kwemamiriro ekunze, zvoreva kuti kuri kupisa zvakapetwa kaviri zvichienzaniswa nedzimwe nyika dzepasi rose. Vamavhima vanotiwo Zimbabwe iri kubatsirikana nemupunga wairi kupa vanhu uyo wakabva kunyika yeChina. Varo vanotiwo Zimbabwe haidi chikafu chakarimwa nemishonga kana kuti genetically modified, zvopa kuti kutenga chibage kunyika dzakaita seSouth Africa kunetse. Nzara iyi iri kukanganisawo mhuka dzemusango uye zvipfuyo. Mutauriri weZimparks vatina Shefarao vanoti nzou nekuda kwekuti dzinenge dzichishaya chikafu dzinopedzisira dzoenda mumisha yevanhu.
Nekuti hakuna mvura, hakuna chikafu, mhuka dzinopedzisira dzakuenda munogara vanhu. Saka dzinopedzisira pakuita matambudziko akadai. Ende mhuka idzi kana dzapinda munogara vanhu hadzisi kuuraya vanhu chete, dziri kubva dzavaparadzirawo zvirimwa zvavo zvinoita kuti vanhu vafe nenzara.
Gurukota rinoona nezvemaindustry Dr. Sekai Nzenza vanotiwo hurumende ine urongwa hwekubatsira vanhu vanoshupika nekuona kuti vatengeserwa upfu hwakachipa.
Ndakasangana nevakuru kana kuti marepresentatives eGrain Millers Association nemamwe mamillers. Zvakadaro pakanga painewo vakamirira madepartment eGovernment anoti GMB veFinance neveAgriculture. Takaita musangano uyu tichida kuongorora kuti chii chanetsa kumamillers after government yakati kuchaitwa magrain subsidies, zvichireva kuti hupfu kana hwanga hwakwira kusvika pa110, mamillers achitaurawo kuti chibage chiri kudhura. 110 per 10 kg imari yakawandisa. Saka government yakati takudzikisa mutengo we 10 kg kuti usvike pa50, vamora kuzostavo pa57, asi ndo madzikiro atinenge tichitarisira segovernment. Saka kubatsirawo mamillers, government yakati inopa atiri kuti masubsidies.
Sangano refamine early warning system rikuyambirawo kuti nzvimbo dzakawanda munyika dzicharamba dzakatarisana nedambudziko rechikafu iri, zvichikonzerwa nekusanaya zvakanaka kwemvura uye kushayikwa kwezvikwanisiro zvekurimisa. Kare vanasoro jena vaivarere muhapwa dzemakomo vaiti kana mvura yarambira mudenga vaiita mukwerera. Vamwe vaienda kumakomo ekumatobho kuBulawayo panzvimbo inoyera yenjelele vachibva kumativi mana enyika kunokumbira mvura kuti inaye. Apa vanhu vaibika doro rezviyo voteterera kuna Mwari mulimo musiki kana kuti nyadenga kuti mvura ituruke. Pakauya vasina mabvi neBhaibheri, vaye vevhangeri vanoti zvichida nyika yave kusvika kumagumo nekuti zvivi zvanyanya, izvo zvopa kuti vakawanda vaziye nenzara. Asi dzimwe nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze dzinotiwo zviri kuitika zviri kukonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. Idzi ndidzo dzimwe nyaya dzatinenge tichitarisa vhiki rino kuti chii chapa kuti musoro uteme. Vakawanda pasi rose vari kuchema mutambi webasketball ane mukurumbira Kobe Bryant uyo akashaya nezuro muno muAmerica. Asi izvi zvauyawo panguva yakaoma nekuti akafawo nemwanasikana wake nevamwe vanhu vasere munjodzi yekudonha kwechikopokopo kuCalabasas kuCalifornia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Mike Hoyo Studio 7 abata Dr. Takura Taylor avanoshanda nevatambi vemitambo yakasiyana siyana.
Ndinoona kuti Nkoma Kobe angari like an inspiration kune vanhu vakawanda. Inini ndinorangarira panga ndichiri mudiki ndichimuona achitamba. Zvakandibatsira kwazvo mukutamba kwangu pandaita mutambo wangu werugby. So chingoona zvake seamerican mutema akaita zvakawanda and angari like a real inspiration kune vanhu vakawanda vekuAmerica. Saka kurasukirwa kwakakura chaiko chaiko kune vana vemuno muAmerica, even the whole world.
Tichitarisa upenyu hwakararamwa navaBryant avo vangari mutambi webasketball, pane chingadzidzwa nevechidiki vane chivimbo chekuva maprofessional athletes here?
Mukoma Kobe aitaura ramba uchitsungirira kana une uchinangwa neupenyu hwako. Anganga ari munhu wekuti zoni akatanga kutamba achiri mudiki kwamakore makumi nemapfumbamwe, akashingirira zvekuti zoni aisa paakatamba even paakakombita naMichael Jordan. Anga ari munhu wekuti zvoni chiaisa tarisa kuti zvoni makore angu haana basa asi kushingirira nezvandiri kuita. Saka ndinokona kuti zvoni anotidzidzisa isusu sevadiki kuramba tichitsungirira and uye tisasitarisira pasi nekuti tiri vana vadiki.
Ko tichizotarisa contribution yavo kune mutambo webasketball, tipewo maonderenyu pamusoro pezvavakakontributa kune mutambo webasketball, kwete muAmerica chete asi pasi rose.
Paikaba kumaolympics taona kuti vaitamba nenyika dzakawanda, asi angari munhu airemekedzawo dzimwe nyika. Tinoona nekudzidzira kwaaiita kutaura Spanish nekukurudzira mumwe mutambo wenhabvu, nekuonawo futi paaenda achinokurudzira mutambo wekutuhwina.
Avo vanga vari Dr. Takura Taylor vanoshanda nevatambi vakasiyana siyana vanga vachitaura vari muno muWashington DC naMike Hove weStudio 7. Magweta emutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nasi ari kupinda muzuva repiri achienderera mberi nekupa umbowo kudare reSenate kuti sei vaTrump vasingafaniri kumanikidzwa kusiya basa nemhosva dzavari kupomerwa dzekushandisa masimba avo zvisizvo pakumbomira kupa nyika yeUkraine mari iyo yainge yanzi ipiwe nyika iyi nedare reCongress, vachiti vaida kuti itange yaongorora vaimbova mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden, avo vari kutarisirwa kukwikwidzana navo musarudzo dzegore rino. VaTrump vari kuramba mhosva idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata mwemugari wekuSouth Carolina vaMohammad Chatonda.
Zveimpeachment zvava nezvikonzero zvokuti inyaya yepolitics. Hapachina chokwadi cheabsolute truth yokuti vanhu vari kuti munhu akatadza here kana kuti haana kutadza. Zvazvo kungoti kondo kwedu here kana kuti hasiwo kwedu. Zviya zvaiitwa nevakuru vakare kuti mwanaka uyu kumusha uyu momuregerera. Saka hapachina chokwadi chaizvo zvangomirira kuti vane ruzhinji mumba munotongerwa zvematongerwo enyika ndevapi.
Mungatsanangura here ipapo kuti mapatiwo mangani ari kuwanikwa vachitatsurana uyezve munofungidzira kuti zvichabuda sei?
Mabudiro emudare dare ravo iroro reSenate akagara achitozikanwa kuti pane mabato maviri makuru, handiti maDemocrats nemaRepublicans. Saka kuti zvichabuda sei, takagara taziva zvadi kuti kuSenate kwacho vachamuregerera Trump wacho. Senate ichati aiwa, mhosva yamuri kumupai haikodzere kuti munhu abviswe pachigaro, kana kuti izvo zvakona vanototaura kuti aiwa zvamuri kuti abviswe apa hamuna mavi-11 acho.
Zvii zvingadzidzwe nevari kuZimbabwe pane zviri kuitika imomuno muAmerica panyaya yeimpeachment?
Kuvhotera president chinhu chakanaka, asi kuvhoterawo vanhu vaya vanonzi maMP vanoenda muparliament ndivo vane simba. Dai tine vanhu vatakaisa muparliament vakamirira isusu ruzhinji rwenyika, ndivo vanhu vangadei vachidi vachiti uyu president tamukumbira kuti aite zvekuti 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 hazvikoniwa, saka tongatimubvisei. Munovhotera munhu muchiona kuti uyu munhu zvaanotaura zvakanaka, ndizvo zvatinoda. Uye kana azopinda pachigaro pacho akazorega kuita zviya zvaaitaura zviya, mogara pasi nevamiriri venyu vemuparliament kuti munhu akatireera nhema uyu mubvisei.
Mugari wekusouth Carolina vaMohamadi Chatonda vachitaura vari parunhare naMavelas Nhlanganya uye weStudio 7 vari kusouth Carolina kwakare. Munhau dzatinotarisa nyaya dzezveutano, sangano reZimbabwe National Network of People Living with HIV kana kuti ZNPP+ rinoti riri kushushikana zvikuru kuti nhengo dzaro dzakawanda hadzisati dzave kushandisa mushonga unonzi unodzikisa ukasha pamwe nekupararira kweHIV AIDS mumuviri wemunhu anorarama neHIV AIDS. Kirimudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mukuru musangano reZNPP+ vaClarence Mademutsa vanoti mushonga mutsva wedolutogravia kana kuti DTG uyo wakaparwa muZimbabwe gore rakapfuura hausati wava kupiwa vanhu vakawanda vanorarama neHIV AIDS munyika.
Ministry of Health yakange yakaita plani yayo gore rakapfuura chiti ichatanga kuisa vanhu paDTG kana kuti dolutegravia muna May, zvichipotera kunoita muna August, zvichitarisirwa kunzi muna December vazhinji vanhu vanoramba utachiwana vangadai vari paDTG. Asi dambudziko ravapo nderekuti kana tichitarisa muna January munomu havasi vese vaendeswa paDTG. Explanation yatakawana ndeyekuti tichine mishonga yakawanda yeefevere. Efevereni ndiyo yatiri kubva kwairi tichienda kuDTG. Saka vari kuti ivo tinofanirwa kutanga tapedza efevereni yacho kuti tiende kuDTG.
VaMademutsa vanoti vanhu vanorarama neHIV AIDS vakawanda vaifanirwa kunge vakatanga kumwa mushonga weDTG gore ra2019 risati rapera. VaMademutsa vanoti vanhu havafanirwe kuramba vakamirira mushonga weDTG sezvo wakanakira kuvanhu vanorarama neHIV AIDS.
Hachakwanisi kuti tese tiende pamushonga iwowo nenguva yanga yakambotarwa kunzi yayo kutanga last year and by December last year tikadai tese tiri pamushonga iwowo. Saka ndochinotinetsa kuti dai takwanisa kuti tese taenda paDTG nenguva pfupi pfupi, nekuti DTG taiona kuti inotibatsira iri less toxic, hainyanyi kuti kwadza makwadzira yanga ari kuita mimwe mishonga.
VaMademutsa vanoti dzimwe nhengo dzesangano ravo dzanga dzichinetseka pakushandisa mushonga weefavirenzi. Nokudaro chinhu chinenge chakanaka kuti vanhu vakawanda vashandise DTG sezvo mushonga uyu usina hukasha hunovhiringidza utano hwevanhu vanorarama neHIV AIDS.
Vamwe vaichema-chema nenyaya yeefavirenzi kuti efavirenzi inoti titadze kurara, inoti ndite ndichiona zvinhu zvisizvo. Saka totarisira kuti DTG nenguva pfupi pfupi inotevera ingave iriyo drug tinokwanisa kuti tese titange kushandisa mugore rino ra2020.
VaMademutsa vanoti havasati vava neruzivo rwekuti vanhu vangani vanofanirwa kunge vachipiwa DTG.
Ivo mastatistics hatisati tanawo, asi semazivi retinoita uye zvese sematauro atakaitwa neministry vanga vari kutanga kumwa mushonga iwoyo, vanhu vanga vachitotanga kunzi vari positive musi wacho iwowo. Saka tinotarisa tofunga kuti nhamba yacho isati yakura zvakanyanya zvekuti tingati tani more than half of vanhu vari kumwa DTG. Handifungi kuti takusvika pandefu iyoyo, nekuti programu yekuita roll out DTG yakamboti dzikirei towards the end of the year.
Asi mumwe mudzimai asina kuda kudomwa nezita rake anoti vanhu havafanire kumanikidzwa kuti vapinde muchirongwa cheDTG sezvo vamwe vanhu vakaita saivo vasina dambudziko nemishonga yavari kunwa pari zvino. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo kuti zvii zvakanakira mushonga mutsva uyu uye kuti sei vanhu vakawanda vasati vava paurongwa hweDTG sezviri kutaurwa navamademutsa. Asi imwe nyanzvi munyaya dzezvirwere mubazi rezveutano Dr. Clorata Kwanzura vanoti mushonga weDTG mushonga mutsva unobatsira kudzikisa ukasha hweHIV.
Mi munoziva kuti patinonwa mishonga maARVs macombination yemishonga mitatu ndoyatinoshandisa. Saka iyo iri DTG i1 asi change iri mucombination inenge yakunzi TLD. TLD inenge ine tinofuvhela movidin nedolutegravevo DTG. Yatiri kunwa iye zvinoizvi tine TLE handiti tinofuvhela movidin neefavherenzi. Saka tina L avo vamwe chete pane mishonga iri kunwa izvozvo. Saka DTG iri yachingobvisa beefavherenzi yagara iri mumushonga uri kunwa nevazhinji yezvinoizvi vari pafirst line yoreplesa iwoyo. Tina L vanongoramba vari vamwe chete tinofuvhela nedolutegravevo ndiwo mushonga wagara uripo uri kushandiswa nevazhinji vari pafirst line yezvo. Saka DTG ndiwo unenge uri munyowani.
Dr. Gwanzura vanoti bazi reutano rinogara richiita ongororo dzekuona kuti ndeupi mushonga ungave nani pakubatsira vanorarama neHIV. Zimbabwe imwe yenyika shoma dzemuAfrica dzava kushandisa mushonga weDTG uyo wakatambirwa zviri pamutemo muAmerica mugore ra2013 mushure mekunge nyanzvi dzeutano dzaona kuti mushonga uyu waibatsira zvikuru kudzikisa ukasha hweHIV AIDS. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kirimudzamiri.
Munhau dzemitambo, vakawanda munyika vari kuchema mutambi webasketball nemukurumbira pasi rose Kobe Bryant uyo akashaya nezuro kuAmerica. Tambokupai nyaya iyi asi regai tinzwe kubva kuZimbabwe, kubva kumutori wedu wenhau dzemitambo Mike Okariati.
Asi izvi zvauya panguva iyo pasi rese riri kuchema kushayika kweaive mutambi webasketball ane mukurumbira Kobe Bryant, uyo akashayika munjodzi yekudonha kwechikopo-kopo nezuro muCalabasas, California. Aimbove munyori mukuru weZimbabwe Basketball Association vaTendai Barnes Jagata vanoti varwadzikana zvikuru nekushayika kwemutambi uyu, vachiti ivo aive chiratidzo chezvakanaka kune vatambi vechidiki vari kukura mumutambo uyu. Tombotarisa nhabvu. Dynamos iri kuenderera mberi nekuunganidza vatambi vatsva pachibuda mashoko ekuti chikwata ichi chave pedyo nekuwirirana naChristian Tuba Epupa weCameroon kuti adzoke kuDimbare kubva kuZambia uko ari pari zvino. Murairidzi wechikwata ichi Tondera Indiraya ari kuunganidza chikwata chaari kuda kuti chirwire mukombe, achiti iye ari kuda vatambi vanoziva chinonzi kutambira Dynamos.
Kutambira timu yakafanana neDynamos inoda pfungwa dzakasimba, nekuti timu ine vatsigiri vakawanda, itimu ine pressure yakanyanya.
Mune imwe nyaya, zvikwata zvange zvimirira nyika zvinoti FC Platinum neZimbabwe Under 17 yevanasikana zvakabuditswa makundano eCup Champions League neWorld Cup. MaYoung Mighty Warriors akarohwa 2-0 ndokubuda mumakwikwi aya 7-0 mushure mekunge vazvamburwa 5-0 mutambo wekutanga apo vakashanya kuGaborone masvondo maviri apfuura.
Tinotenda zvikuru Michael vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk tichatarisa nyaya yemamiriro akaita zvino munyaya dzechikafu munyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai na Chris Gande munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo omhla ka 27 Zibandlela 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Corruption perception index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries on the African continent. There is high efficiency in service delivery and Rwanda is top on the continent when it comes to the World Bank ease of doing business ranking.
Umeli we Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekulwiseni udubo lwenkohlakalo njengalokho kwenziwa eZimbabwe.
Silahlekelwa kakhulu kubasketball ukuthi special facility inxazi. Silahlekelwa ngama-athletes anje, ama-role models awanjengo-Kobe. Uyasisela emuva in the sense that the role abayidlala kuwona ku-society is huge.
Abantu emhlabeni jikelele lokhu bekhala ngenxa yokubhubha kwaye ngumdlali olodumo emdlalweni webasketball kwele Melika uKobe Bryant. Abantu abedlula izigidi ezisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni eZimbabwe. Ngakho ke iStudio 7 ilethulela isigaba sakuqala salolu daba ezizagqitshwa ngolwesihlanu. Umeli wakwele Rwanda eZimbabwe uAmbassador James Musoni uthi elizweni lakhe abayekethisi ekulwiseni udubo lwenkohlakalo okuvezwa ikuzinikela kwabebandla elibusayo ukulungisisa isimo senhlalakahle kaZulu okwenze lelo lizwe libe kusimanga elikuso sona kudaba lwentuthuko. Iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda kuphamba ngiyaphinda njalo, iningi labeZimbabwe elithi okwenzakala kwele Rwanda lokwenzakala kwelabo lapho uhulumende abathi udlala ngengqondo zabantu esenza ngani ufuna ukuqeda inkohlakalo kodwa kungekho okubonakalayo akwenzayo. Okuningi asikuzweni kuMavis Gama eseHarare.
Umnumzana Msoni uveze lokhu emhlanganweni lentatheli izindaba lapho echasisa ngomhlangano omkhulu wezamabhizimusi ozakwenzelwa elizweni lakhe ngenyanga kaMbimbitho oweRwanda Zimbabwe Trade and Investment Conference.
The Corruption Perception Index ranks Rwanda as one of the least corrupt countries.
Ngifuna lazi ukuthi ukuthuthuka komnotho elizweni lakithi kungenxa yokuthi umsebenzi uqhutshwa ngendlela okungavumeli ukuba khona kwenkohlakalo. Umuntu uyenelisa ukusungula ibhizimusi lakhe phakathi kwamahola ayisithupha kuphela, avule le account yebhenki phakathi kwehola nje kuphela.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions, umnumzana Jaffet Moyo, utshele Zimbabwe lisadlala amandlwane kwezokulwisana nenkohlakalo.
Babalekile abamabhizinisi, libabalekiswa ke izinqumo esizithathayo njengelizwe. Kuba lukhuni sibili kuwo wonke umuntu okubhizinisi nxa uzavuke ekuseni utshelwa ukuthi umthetho usutshintshile. Umthetho utshintshwa nje ungabuzwa ngabantu, umthetho ungatshintshwa kumbe lidale. Uzwa kuthiwa iSupreme Court isiqume yathi uzibuze lokuthi kuvelela kuphi kuya ngaphi ungatholi impendulo. Uzwe kuthiwa iCabinet isidecide lokhu lalokhu abantu bengabuzwanga.
Kodwa umsekeli womphathintambo wezokudlelwano lamanye amazwe umnumzana David Msabayana uthi akusiqiniso ukuba njengohulumende abazimiselanga ukulwisana lodubo lwenkohlakalo. Umnumzana Malvin Dacker wenhlanganisweni yeWange Urban Arts Association Ute udingekayo eZimbabwe yikuthi uZulu afundiswe ngokuphathelene lobukhokheli uqobo.
So thina sakhetha ukusebenzela eHwange Rural. Lapha esizangena khona sifundisa abantu pertaining ama issues of resource governance. Sifundisa abantu ngezomnotho. Ukuthi abantu be understand ukuthi nxa sikhuma ngomnotho sasikhangela at local level ukuthi silani thina vele siyayazi yini ivalue yenotho ekhona ehwange yini. So thina njenge organization sizangena sifundisa abantu even the constitution.
Emizameni yokulwisana lenkohlakalo, abebandla eliphikisayo ele MDC elikhokelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi sebabumba ikomiti eqondisa lomsebenzi eye Integrity and Accountability Committee. Omunye wamalunga akule komiti oyingcitshi yokulondolozwa kwemali, unkosazana Duduzile Nyirongo, ulandisa kabanzi ukuba bazowuqhuba njani lowo msebenzi.
So sifuna ukuthi sike sifuna ukuthi lokho babakwenza ikhona bakwenza kuhle, bakwenza ngomoya omuhle, bengatshontshela abantu, bengatshontshela imuli yeZimbabwe. So yikho sifuna ukuthi sizame ukudinga ukuthi ama-contract bakuhambisa njani ngoba sifuna ukuthi izinto zibe zihamba kuhle.
Kunsokwana isanda kwedlula abe-commission ebona ngomsebenzi wokulwisana lezenkohlakalo eyeZimbabwe Anti-Corruption Commission baveze ukukhathazeka ngokwenzakalayo lapho bona sebevumbulule umkhuba wenkohlakalo oqhutshwa ngabasezikhundleni zaphezulu egoqela ibandla elibusayo elezanu-PF lakuhulumende, kodwa baphange bakhululwe ngabomthetho bengathonisiswanga loba ukujeziswa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abantu emhlabeni jikelele lokho betanile ngemfa kaKobe Bryant owayengumdlali olodumo emdlalweni webasketball kweleMelika. UBryant ufele engozini yokuwa kwendizamtshina yohlobo lwehelicopter akade ekuyo izolo. Amazwi enduduzo avele kumagumbi amane elizwe leMelika lasemhlabeni jikelele egoqela avela kumongameli Donald Trump, wayengumongameli onsundu owakuqala othakazelela umdlalo webasketball umnumzana Barack Obama, abenhlanganiso zemidlalo etshiyene egoqela ebasketball abe-NBA, abe-NFL lezinye inhlanganiso ezimbalwa. UBryant lendodakazi yakhe ebileminyaka elitshumi lantathu uGiana bebengabanye babathoba minwe munye abafele engozini yokuwa kwendizamtshina le eLos Angeles. Abogatsha lwamapholisa awe-LA bathi basacubungula imbangela yale ingozi beqwayisisa, njalo beqwayisa abantu ukuthi bengayi endaweni eyenzakale lingozi. UBryant obeseme ukudlala wathola izicoco eziningi edlalela iqembu ele Los Angeles Lakers. Ukuhlaziya imbali kaBryant abeZimbabwe ukuthi babeZimbabwe babona njani imfa kaBryant, uMike Hobe weStudio 7 uxoxe loJoe Mujuru, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeBasketball Union of Zimbabwe.
Bona ngani silahlekelwa kakhulu kubasketball kusiqethi fraternity nxa silahlekelwa ngama-athletes awanje ama-role models awanjengoKobe. Uyasisela emuva in the sense that the role abayidlalayo kuwona ku-society is huge.
Nxa sesikhangela impilo kamnumzana Kobe Bryant, kukhona na okungafundwa ngabatsha abafisa ukuba ngama-professional athletes?
Oh yeah, certainly. Mbona ngani kuningi okungafundwa ngabatsha nxa sikhangela impilo yabantu abanjengoKobe. Uyabona empilweni it's very important ukuthi umuntu nxa ele talent aliphushe aze alithole. Nxa seyithole i-talent yakhona isimbhadala njengamakhophi imali abazenza, it's also very important to remain humble. It's also very important for them to become role models.
Lapho kwabhubhu uBryant sibone iy'ngcwethi ezitshiyeneyo ezemidlalo ezibhale ngasebulenjini ukuthi uBryant wayengumuntu ubele lwazi lokuthi impilo yakhe ayipheleli khonapha kubasketball. Bathi uBryant wayengumuntu obesebenzisa isikhundla sakhe ukuthuthukisa uZulu emhlabeni jikelele, njalo ube-invest imali yakhe endaweni ezitshiyeneyo. Ubona ngani ama-professional athletes kumele babe lo mbono ofanayo na?
Ama-professional athletes ale role abayidlalayo ku-society yokuthi abantwana abatsha abazama impilo, abazama ama-sports, ukuthi labo bakwanise ukusebenza bekhangele phezulu ukuthi khangele Kobe Bryant. So yeah,
It's very important ukuthi ama-athletes nxa esefikile kwistage esiphezulu baphenduke phansi befake imali zabo befake isikhathi sabo ku-development kuma-programs abekhona benzele ukuthi i-sport sikhule.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi hatshi kule mule ka-Kobe Bryant kuphela kodwa wonke umuntu obemlandela u-Kobe Bryant okhalayo besithi sebelahlekelwe liqhawe.
As Basketball Union of Zimbabwe, this actually happened siqeda ama-games ekade sazala nge-weekend sizala le-Madagascar le-Zambia lapha e-Harare. Into esikhathaze kakhulu kithi sibuhlungu kakhulu ngibona ngani i-news ezinje isifisele emuva. But anyway, I think impilo that he lived, he did live a very great life.
Lo ke uJoe Mujuru onhlanganiso ye-Basketball Union of Zimbabwe obexoxa lo Mike Hobe we-Studio 7 ecingweni eseHarare.
Kusukela namhla kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela udaba lokoma lesimo esibi sendlala eZimbabwe. Lalelani esizazilethulela khona emsakazweni weStudio 7 kusukela ngo-past 7 kusiya ngo-8 ntambama. Lisithola kumagagasi athi 909 AM, 4930, 1380 laku 15460 kHz shortwave. Sikhona njalo kuFacebook ukhasi le-VOA Ndebele. Lingakhohlwa ukusithumezela imilayezelo yenu kuWhatsapp kunombolo ethi +1 202 465-0318. Lingakhuthola udaba lolu nsuku zonke kuStudio 7.
Abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa lengxenye i-7.7 million babhekane lendlala emadolobheni lemaphandleni elizweni. Abazi ngezomkhathi lezokulima bathi konke lokhu kwenziwa ikuguquka komkhathi okwaziwa ngesilungu ngokuthi i-climate change. Kusukela lamhlanje kusiyafika ngolwesihlanu sizalethulela ngokugcweleyo isimo sokuwoma lendlala elizweni. UGibbs Dube usethulela lolu daba.
Uhulumende wakwele Zimbabwe uthi sokusele amabele amalutshwana eziphaleni zelizwe alokho kuphela phakathi kwenyanga eyodwa. Uhulumende uveze lokhu ngesikhathi inhlanganiso ebona ngokuphandela uzulu ukudla e-World Food Program isithi kulabantu abedlula izigidi ezinhlanu lengxenye 5.5 million emaphandleni njalo labafika izigidi ezimbili lambili 2.2 million emadolobheni ababhekane lendlala. Kubikwa ukuthi sokufe inkomo ezifika inkulungwane ezedlula amathumi amathathu ezabelweni ezitshiyeneyo. Umsekeli womeli we-WFP kwele Zimbabwe, umnumzana Nels Bolza uthi iyesabeka indlala kwele Zimbabwe.
Out of the last 5 years, Zimbabwe has seen 4 droughts, climate change induced changes, less rain, erratic rain, late start of the season.
Phakathi kweminyaka emihlanu siyakwazi ukuthi akuvunwanga kahle eminyakeni emine ngenxa yokuma okuselizweni. Izulu kalisani ngemfanelo, selilutshwane, sesiphuza isikhathi sokulima. Yikho kwenzakale eminyakeni emine phakathi kwemihlanu edluleyo. Eminyakeni osanda kwedlula kwatholakala isivuno esiyingcosana.
The 2018-2019 harvest was also affected.
UBolza uthi badinga izigidi ezingamakhulu amabili amadola eMelika, $200 million, yokuthenga ukudla kwabantu abalambayo loba nje kusobala ukuba abasoze bakuthole emazweni angcelelane leZimbabwe ngoba lawo abhekane lendlala enkulu. Umnumzana Dumisani Nyoni okuhlangothi lukahulumende lwezokulima eMathebeleland uvumelana labathi indlala le ibangwa isikhudumezi somkhathi.
I-climate change iyaphambili balimi zakhamuzi zeZimbabwe ngendlela yokuthi izulu esilitholayo liyehla kumbe libe liningi ngesikhathi esifitshane kungaze kwasinika ithuba lokuvuthisa.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Everson Ndlovu ofundisa ekolitshini lemfundo yaphezulu eNational University of Science and Technology obona ngokuvikela uzulu engozini ezijeneyo.
Isimo somkhathi lesi sithi ukuthi izinto eziningi kumbe ngithi imizeliningi vele idla kanye ngenyanga ngoba impepho iyadula njalo kayibonakali.
Inhlanganiso ye-WFP ithi abantu kabatholi ukudla ngemfanelo kuthi njalo abanye sebesusa abantwana ezikolo ukwenzela ukudinga imali yokudla. Omunye wababhekane nendlala le ngunkosikazi Sarah Mangena wake wathwala nzima ngokoma okwaba khona kwele Zimbabwe ngomnyaka ka-1947 okwafa izifuyo eziningi njalo abantu abadla khona izidabula amakiliwane lezikhumba zencuba
babedopa imikiliwane emanqiweni amajodela wana angavuthwayo ahlala emanqiweni besiphelela sisidla indlala kungelampuphu isiyathenga uyimpuphu kongesheleni ezitolo yako kuthiwa isikuntamoya impuphu ebomvu kale indlela eyayimbi kakhulu kodwa amanzi ayekhona kwathi kudla kwakungela kudla lwadileka kakhulu isisijabhula ethena sasidliwa zinkomo zamabhunu.
Uthi indlala yakulezi nsuku ingcono ngoba abanye abantu bathola ukudla okuholiswa nguhulumende lenhlanganiso ezijiyeneyo.
Bahamba bayekhona impuphu bakhona umuvu ngale kuthiwa kuze ngale bathumeza uhulumende manje ka-47 kwakungela.
Baningi abakhala njengonkosikazi Mangena. Omunye wabo ngumnumzana Skwesi Banda othi imuli yakhe idla kanye ngelanga. Uthi uthola ukudla okuphiwa unina nguhulumende.
Ngilo mama ozala mina ole 86 years uyahola. So lami khonapho yikho lapho engidla khona khonoko kulutshwane.
Umnumzana Semoyo wesigabeni seKwarayi eLupane esabelweni seMathebeleland North uthi baphila nzima.
Abantu badla ukuholelwa and okumanje kathi sesiyangathi so bakhona abaholayo bakhona abangaholiyo abanjengathi vele kasihole.
Baningi abanjengaye. Unkosikazi Sisebenzile Sibanda ohlala eBunja eFort Dickson eMathebeleland South ukhala okumangalisayo.
Ngakulobunzima obukhulu kakhulu sibili ngoba kathesi siyakhangela le mfula kayinamanzi lotshani egangeni buyaphela ngoba lokhu zinkomo kucakile kathesi nje incane kuyakhizakhiza yeyi kunzima lezinto kazithengeki nokudla kwakhona kuyadula yazi kunzima
ka. Unkosikazi Sekayinzenza osaphethe isikhundla sohlangothi lukahulumende olwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu uthi sebeqalile ukunika abalambayo ukudla emadolobheni njengalokhu okwenzakala emaphandleni.
I know ukuthi ku-airport where they started registering the vulnerable households.
Engingakutsho njalo engingabakwazi yikuba baningi esesibabhale amagama abo kuzimuli eziswelayo. Sesitholise abaningi ukudla kunyanga ezimbili ezedluleyo.
As of 2 months ago, there was a lot of distribution happening there.
Ingcweti ezibona ngokulima, ezomkhathi kanye lokuhlenga uzulu engozini ezijiyeneyo zithi kunengi okumele kwenziwe ukwenzela ukuthi abalimi benelise ukuziphilisa ngesikhathi sokuma lendlala. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguGibbs Dube.
Kuhlandla lesibili lodaba lwendlala kusasa sihlolisisa indlala eGwanda esabeleni seMathebeleland South. Ngesikhathi amalunga ebandla lama-Republicans ngapha kwelemelika ecabanga ukuthi icala lokufumbathisa elithiwa lenziwa ngumongameli Trump lizagqitshwa kungela ozafakaza, sokuvele imbiko ethi owayengumcebisi wakhe umnumzana John Bolton uselobe ugwalo oluthi uTrump ulecala. UBolton ngomunye kade efuna ngamalunga ama-Democrats ukuthi ayifakaza edalele Senate kodwa amalunga ama-Republicans aseyala lokhu. Lokhu kwenzakala amagqwetha ebandla lama-Republicans eqhubeka lamhlanje ngokuzama ukwesula icala lika-Trump edalele Senate. Iphephandaba le-New York Times lithi ugwalo olulotshwe nguBolton luthi uTrump wathi nxa ele-Ukraine lingenzanga kwakufunwa nguye, uTrump lalingasoze lithole uncedo lwezomvikela. Lokhu sokuphe amandla amanye amalunga ebandla lama-Republicans afana lomnumzana Mitt Romney ukuthi bathi impela kumele abafakazi bazokwethula ubufakazi edalele Senate nxa iningi lamalunga ebandla leli lisithi kawafuni ukuthi kube lobufakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Ubufakazi bungasebenza kodwa kulokhu kungathi akuphumi kuhle ngenxa yokuthi ama-Democrats kawala mavoti. Angithi kuzaphuma kuhle nxa kuyikuthi bayazuza abanye ngale kulolwana uhlangothi abangathi siyafuna ukuthi sizwe okunye okudlula lokho esesikuzwile. Mina ngibona ngathi kungakafiki kusona sisigaba angabi leqiniso lokuthi konke lokho okuphumayo kuza kuba into ebambekayo.
Kodwa-ke siyabona ukubana yena lo oseveza ubufakazi bona lobu umnumzana Bolton ngomunye wababakade befuna ukuthi azofakaza ngabebandla lama-Democrats. Ubona ungani akusoze na kubaguqula ingqondo ama-Republicans?
Ye, kungabe kungaphose kube njalo ukuthi mina yena uBolton lo ngathi kangimthembi kangako. Okwenza ke ngamthembi ukuthi yena ubevele engasasebenzi lapha esigodlweni. Bamcela lapha amaDemocrats ukuthi akuze lapho uzesitshela ukuthi kwahamba njani. Wala. Tukutuku nango sephenduka. Ye, sengifuna ukubuya ngize kukhuluma. Ungathi angimuzwa kuhle khonapho. Lakhathesi nje loba kuvele lelo kokuvela ngaye. But hayi kangi. Nganimuzwe egazini lami lapho.
Okokuthi ngamafitshane ubona ungani umongameli Trump uzesulwa amacala akhe aqhubeke ebusa?
Mina ngilokhe ngibuza lokho nxa kuyukuthi sebevotile laphana ukuthi kakubuya abanye abantu baze kuba ngofakazi balindawo. Abayibo babekhona abanjengaye uBolton odaba amadoda njengalabo Moveni laba banjalo nxa bangabuya bazebuzwa imbuzo laphana yikho lapho enzabona khona ukuthi hayi icalalela lisela kubuyele emuva leli selisiyaphambili undoda lowo lwecala okwakhathesi uyaphika yonke into umuntu lwanophika into ayenze yathi kangidlanga yenehle.
Alo-ke umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika bekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Alingakhohlwa-ke uhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sihlaziya udubo lwendlala solusabelele ilizwe kakubi. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele China zibikwa sezinqume ukwakha izibhedlela ezindili ukuze zibe yizo ezizalethelwa khona abantu ababanjwa ngumkhuhlane osuqhamuke kulelo lizwe othiwa yi-coronavirus. Lo mkhuhlane usubulele abantu abangamachumi athobami nembili asebefunyenwe belawo befika inkulungwane ezintathu. Abenhlanganiso ezikumsebenzi wezempilakahle ikakhulu ekulwiseni ekusabalaleni kwegcikwane lengculaza ele-HIV babuthane eHarare emhlanganweni wokuhlela uluhlu lokungangena kungwalo lweziqondiso zokulawula abasebenza kulo umsebenzi i-policy document eminyakeni emihlanu elandelayo. Okuningi asikuzweni kuMark Peter Ntambe eseHarare.
Abakumsebenzi wokulwisana lokusabalala kwegcikwane elibangela ingculaza ele-HIV babuye ngobuningi bevela kundawana ezitshiyeneyo zelizwe yabancane indawo ehoteleni ye-Jameson Hotel eHarare. Unkosazana Ephi Mthethwa wenhlanganiso ye-Purple Hand Africa uthi njengenhlanganiso bagxile ekukhuthazeni ukuthi kuqakathekiswe udaba lwesifo sengqondo nxa kukhulunywa nge-HIV.
I focus yetu kakhulu nge mental wellness. So sifuna ukuthi sikhulume ukuthi I mental wellness ingena njani nxa sikhuluma ngendaba ze HIV and AIDS. Ukuthi ama organizations amaningi nxa besenza I programming yabo sifuna ukuthi kube le ndawo abafaka khona izinto eze mental wellness, izinto ezinjenge counseling, I psychosocial support lokuncedisa abantu nje ukuthi bengagcini besenza izinto ezingabafaka ku risk.
Osakhulayo unhlanhlamoyo owenhlanganiso ye-George Youth uthi leli lithuba elihle lokuthi bezwakale njengabatsha, ziqakathekiswe inhlelo zabo ikakhulu amantombazana, lwengezelelwe uncedo lwemali zalezi nhlelo.
Umhlangano wezinaspo uzadithemana ukuthi ama-resources awe-development kakhulu nxa sikhangele indaba zegciwane le-HIV for the next 5 years azabe esiya kuphi. So kukhona esikukhangeleleyo ukuthi nxa sikhangele indaba zabantwana abangamankazana, indaba zabantu abatsha, bebe khona lapho kuma-priorities azafakwa ukwenzela ukuthi ama-resources lawo achanelwe kibo, sikwanise ukuthi siphungule ubunzima begciwane nxa sikhangelela eminyaka lengu-5 ezayo.
Le Zimbabwe ngelinye lamazwe abhekane lodubo legciwane le-HIV linesilinganiso sokwedlula kancane ithumi lambili ekhulwini labantu abaphila naleli gciwane. Umoya uthi lesi silinganiso sigoqela labatsha.
Ukuthi abantu abatsha libathwalise kanzima igciwane, bakhona abantu abatsha abazelwe lalo igciwane, bakhona abantu abatsha aba-infectwayo nje ngamalanga athize, kukhangelele ukuthi umumo oyabe usenzakala kuma-district atshiyeneyo. So abantu abatsha the priority, ngoba yiye sithi thina yi-present le future AIDS, so singayekela nje abantu abatsha bathwaliswe nzima ligciwane kusiya phambili siyabe sibulalelizwe.
Udokotela Ruth Labode okhokhela ikomiti ebona ngezempilakahle edale lephalamende uthi uyajabula kakhulu ngenani labantu abangena emhlanganweni lilo, ngoba bebuye ngobuningi babo bezophathisana ukulwisana lalesi sifo.
Abantu abavela kuma-communities, ama-faith organizations, ama-NGOs, i-government, sesihlangene ukuthi sivumelane ukuthi sisuka lapha sisiya nga, ngoba sigijimela ku-2030 where we are supposed to end HIV. Ngoba already abantu abaningi abanatha ama-ARVs abasakwanisi ukuthelela omunye umuntu umkhuhlane, khonokho kuqakathekile.
Abenhlanganiso yeZimbabwe AIDS Network bona bakhala ngokuba kude kwendawo zokuhlolwa igazi ukuze abantu bebekwazi ukuthi balegciwane emzimbeni lobahatshi, ikakhulu emaphandleni. Bathi ukusilela kokudla losekelo lwemali okumele iphiwe inhlanganiso eziphathisa abantu kulo msebenzi ngokunye okubaphazamisayo, njalo kubangela ukuthi lolu dubo lukhule emaphandleni ukwedlula emadolobheni. Le Zimbabwe libikwa lilabantu abedlula kancane isigidi 1.3 million abaphila negciwane le-HIV, loba nje lehle inani labathelelwe igciwane okwakuqala ngomnyaka lisuka kunkulungwane phose ezithoba minwe mbili 79,000 ngomnyaka ka-2010 lisiya kunkulungwane phose ezingamachumi amane 38,000 ngomnyaka ka-2018. Abatsha labo betheswa umlando wokuphatheka kwezinye inhlelo ezifaka impilo yabo engozini, enjengomkhuba omubi wokwenza imicimbi ebizwa ngokuthi ngamavuzu party, behlangana emancansini bengavikelekanga ekuthelelweni igciwane lengculaza noma imikhuhlane yengulamakhwa. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Isikhathi du sesiphelile, lingakhohlwa ke ukuthi lilakho ukulalela indaba zethu ekuseni ngo 6:30, kumbe lingaya ebulenjini ukusilalela ku www.voaindebele.com. Igama lami ngo Chris Gande, lilala.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.